Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikaona paiswa mutemo iwowo wapasiswa neparliamendi wasainwa napurezidendi, zvinhu izvozvo zvisiri pamutemo zvirimo, tinosvika kumataredzi mhosva kuti zvigadziriswe, nekuti mataredzi mhosva ndo akapiwa simba nebumbiro remutemo kuti vange vachigadzirisa pese panotyorwa bumbiro remutemo kunyangwe nemutemo wapaswa neparliamendi.
Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti richaenda kumatare kana Bill reVoluntary Organization Act rikasainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo.
Dambudziko iri riri pakati pevashandi vehurumende nehurumende. Hurumende ndo yakatipa mukana, vashandi vehurumende ndo vakapuwa mukana vanogona kunge vakushandisa zvisizvo. Saka isu chetinongoita kuramba tichingonomiririra vashandi veri kuti vapiwe mari inotenga.
Vamwe vashandi vehurumende vari kupomerwa mhosva yokupinzira vamwe vanhu dzimotikari munyika vachivabhadharisa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti mubhiri reVoluntary Organization Act mune mitemo isingabvumidzwi nebumbiro remutemo. Mukuru wesangano iri Dr. Musakika vanoti kana sangano ravo rikaona bhiri iri rasainwa nemutungamiri wenyika uye radzikwa semutemo, zvunhu zviri mubhiri iri zvisiri pamutemo zvichingorimo, sangano ravo richaenda kumatare edzimhosva. Gurukota rinoona nezvavashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti hapana kudududza panyaya yokuvandudza mutemo unoona nezvemasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization Act. VaMavima vaudza Studio 7 kuti nyika inofanira kunge iine mitemo wakadai, kwete kuti masangano aya angoita madiro. Dr. Kika vanoti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rinoona nezvavashandi nemagariro evanhu.
Mutemo uyu wePVU Amendment Bill uri kuda kuiswa pachihwandwa nepfungwa yekuti pari kuda kugadziriswa kufamba kwemari zvisina kunaka mumasangano akazvimirira oga, kana kuti kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo munyika ari kukonzerwa nemaNGO. Asi izvi handizvo. Tikada kutarisa mitemo yatinayo kare muno muZimbabwe, hapana kana chipi nechipi zvacho chatisingakwanise kugadzirisa kana pakawanika pachiitwa zvinhu zvisirizvo kana mabasa asiriwo nemasangano akazvimirira oga.
Saka Dr. Kika, chikonzero chaicho chekuda kuisa bhiri iri ndechei?
Chikonzero chaicho chiri kuda kuti paiswe PVO bill iri ndechekuti pari kuda kunzi masangano akazvimirira oga asaite basa mumacommunities, vasaite basa ravo rekutarisa kuti hurumende iri kuita basa nemazvo here, vasaite basa ravo rekurwira kodzero dzevanhu nekuramba tichiti bumbiro remutemo ngariteedzerwe. Ndo zvisiri kudiwa nehurumende izvozvo. Saka masangano akazvimirira oga ari kuonekwa semasangano anokanganisa kushandisa power nehurumende neavo vari muhurumende, chinova chikonzero chisina kujeka, chikonzero chisingatsigirwe nebumbiro redu remutemo.
Mungatiudza zvingaitika nebhiri iri here? Muri kuonei pabhiri iri, Dr. Kika?
Tiri kuona hurumende zvikuru sei minista vepublic service vachipiwa masimba asina kufanira kutonga kana kukontrola masangano akazvimirira oga. Tiri kuona masangano akazvimirira oga achimanikidzwa kuburikidza nemutemo iwo uri kuda kuiswa kuti vange vachienda vese vachinoregistwa. Kuregistwa ikoko ndo kuchaita kuti vamwe vavharirwe panze, vanzi ava tidi kuvaregista asi ava tinoda. Ivo vanenge varegistwa mutemo iwo zvikare uri kupa minister simba rekuchinja kunyangwe maboard kana kuti maexecutive committee emasangano akazvimirira oga iwawa. Saka haasisika masangano akazvimirira oga, ava masangano ari kukontrolwa kana kuti kutongwa nehurumende zvinova zvisina kufanira. Mutemo iwo utakauongorora isu semagweta semasangano akazvimirira oga, tinoona usina kunangana neconstitution yedu. Tinoona uri mutemo usingatenderwe neconstitution yedu. Pane kodzero dzakati wandei dzinotyorwa nezvakawanda zviri kuda kuiswa mumutemo iwowo. Tikaona paiswa mutemo iwowo wapasiswa neparliament wasainwa naPresident, zvinhu izvozvo zvisiri pamutemo zvirimo, tinosvika kumatare edzimhosva kuti zvigadziriswe, nekuti matare edzimhosva ndo akapiwa simba nebumbiro remutemo kuti vange vachigadzirisa pese panotyorwa bumbiro remutemo kunyangwe nemutemo wapaswa neparliament. Hatimire zvakare kutaura tichizivisa veruzhinji, hatimire kutaura navo vehurumende nevedare reparliament tichivazivisa kuti zvavari kuda kuita hazvisi pamutemo.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harina umbowo panyaya yeuori iri kupomerwa vashandi vehurumende vakawaniswa mukana wekupinza motikari munyika vasingabhadhare mutero kuZimra. Vashandi vehurumende ava vanonzi vave kupinzira vamwe vanhu dzimotikari vachivabhadharisa mari yakawanda. Vachipindura mashoko egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vashandi vari kutyora chibvumirano chekubatsirwa kutenga dzimotikari kubva kunze, mutevedzeri wemunyori wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti sesangano havatsigiri kuti vashandi vaite zveuori. Studio 7 yakundikana kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMushangu.
Izvi hatina hedumbowo nazvo kuti tigoti vashandi vehurumende vari kumbunyikidza chirongwa chavakapiwa chekuti vakwanise kutenga dzimotokari pasina kunge vachibhadhara miripo pabhodha. Tatozvinzwawo zvichitaurwa, uye patakaitawo musangano navamutuli Ncube nezuro takanzwawo futi vachizvitsinidzira, uye nokuti vainge vatombofunga kubvisa chirongwa chacho maringe nenyaya yekunenetsekwa kwatiri kuitwa uku sevashandi vehurumende. Asi tinongoti kana zvirizvo zviri kuitikavo, isu hatigoni kupembedza huori kuti aiwa vanhu ngavarambe vachiita izvozvo, nokuti kana vachinge vakawirirana mushandi nemushandihwi kutivo motokari ichazenge ichigara muzita remutengi kwemakore mashanu, ngazviitwe seizvozvo, nokuti chinhu chinonzi huori chinhu chetiri kutoramba kuti chinge chichiitika. Tinoramba zvekuti huori uko hunge huchiitika kunyange kuvakuru vomuhurumende. Saka nesuwo tiri pazasi kudaro toda kuvawo nemuenza zvokuti uri kwetiri kuchema kuti ngahusaitika kunge huchimira kunge huri kuenderera mberi.
Kana chiri chokwadi sei vashandi hurumende vari kutora matanho iwaya ari kunzi ari kutyora mutemo uyu?
Chatinoona chinogona ngechiri chiri kuvesera moto kana kufambisa huori ihwohwo inyaya yekushayiwa. Ivo vashandi vehurumende dei vakanga vachitambirawo mari inoita kuti vakwanise kutenga dzimotokari dzacho, havaigona kutengesa mukana iwoyi. Saka tichaona kuti vanhu vazhinji vanoda kufamba nedzimotokari, asi mihori yavari kutambira haisi kukwanisa kuti vatenge mabhasikoro. Saka munhu anozopesera akungoutengesa mikana ye achidarikidza mutemo, izvo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka chatova chikurudziro chakutodiwa kuonekwa pano kuti vashandi vehurumende ngavatambire mari inotenga, ngavatambire mari inoita kuti vakwanisewo kushandisa mikana yavanga vapiwa nehurumende yachona yekuti vatenge dzimotokari, nekuti iko zvino mari yavari kutambira haitengi motokari. Saka vanopesa kutengesa mikana iya kunyange zviri kunze kwemutemo.
Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende mune matano amuri kutorawo here ekugadzirisa kana kurerutsira vashandi dambudziko iro rekuti risarambe richiwanikwa?
Dambudziko iri riri pakati pevashandi vehurumende nehurumende. Hurumende ndo yakatipa mukana, vashandi vehurumende ndo vakapuwa mukana vanogona kunge vakushandisa zvisizvo. Saka isu chetinongoita kuramba tichingonomiririra vashandi vedu kuti vapiwe mari inotenga, ndozve ticharamba tichingowedzera nekutsinidzira zvepese petinoita hurukuro nehurumende kuti vashandi ngavapiwe mari inotenga, vabve munzira dzeuori, vabve munzira dzisakarurama, uye vagokwanisa kushandisa mikana yavanga vapiwa sekuti ndezvekukurudzira mashandiro avo kuti zvirambe zviripo. Saka hurumende ichangoramba ichingokurudzirwa kuti iwedzere vashandi mari. Isu hatina zvitogona kuita kunovaudza kuti itai zvakati kana kuti zvakati, nekuti chitsidzirano chiri pakati pavo ivo vashandi nemushandirwi unova hurumende.
Mutevedzeri wemunyori wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJavet Moyo vanoti hurumende inoramba ichiuya nechikonzero chimwe nguva dzose dzose, naizvozvo hapana chati chambobvumiranwa pakati pevashandi nehurumende. Vamoyo vanoti hurumende inoramba ichiti inoda nguva, asi hapana chinoratidza kuti nyaya yemihoro yevashandi ichagadziriswa mumazuva mashoma ari kuuya.
Iyo zvino hakuna kutingati mabato mairi vari kumirira hurumende nevari kumirira vashandi vari kuenderera pamberi nehurukuro. Hapasati pawanika kuwirirana. Tiri kuona kuti havasi kuona pamwe chete nenyaya yekuti employer achidi kuramba kupa mari dziri kudiwa nevashandi. Zvisati zvaratidza kuti tingawana chibvumirano mazuva anoteera, inyaya iri kutonetsa chaizvo, inyaya iri kushungurudza vanomirira vashandi nenyaya yekuti employer adongodzoka achingotaura chinhu chimwe chete. Tingati ndiro dambudziko rokuti tisati taona kuratidza kati tingati seriousness inobva kuna employer iriyo hurumende.
Zvoitwa pande zvipi vashandi vane voita sei nenyaya iyi?
Tingagodi iyo hurumende yamboratidza kuti havasati vavhara hurukuro, vanoda kuti hurukuro zienderere pamberi. Saka tine tingati chine chivimbiso chekuti maybe vangangodzoka panguva inoteera, tingati marounds anoteera emanegotiations, vachinja fungwa nekuti vamboratidza kuti tipei nguva. Hatizivi kuti inguva yakareba zvakaita seiyo vari kuda iyi kubva kuhurumende, kana inyaya yekuti vari kumbotaurirana, sezvo munoziva kuti vabudisa budget statement yavo iyo zvino iyo isingaratidzi kuti ichatodhila nemaissues emawages evashandi, asi vati vanoda nguva kana tingati muwedzi inoteera. Saka zingangotora nguva kana mwedzi miviri tisati taona chibvumirano chaizvo.
Masangano anomirira vashandi vanoda here kuramba vakamirira zvinobva kuhurumende, kana kuti pane zvimwe zvavari kufurongawo kuita pamusoro penyaya yacho?
Iyo zvino vashandi vasati vapedza kusanganisa fungwa kuti vodzokera here vomirira mwedzi miviri iri kupromiswa nehurumende here. Asi maonero edu kunational level tiri kuona kuti vashandi vanogona kutomirira iyo September wacho arikutaurwa na nehurumende. Tisi kuona vashandi vachiramwa mabasa tingati remangwana kana nguva inotera. Havasi kutenderana panguva iyoyo. Iyo maorganizations akati wandei ariku public sector. Saka zvichakonzera kuti vongomirira kana vodzokera pavanenge vadaidzwa na employer kuti iyo zvino ready kuti akwanise kutaura navo zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakati richazivisa mangwana china nezvechikumbiro chemutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure chekuti vabvumidzwe kubviswa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekutadzisa vezvemutemo kuita basa ravo nezvekupesvedzera mhirizhonga. Mutevedzeri wemutungamiri weATUS Muzvare Christine Kayumba vati havasi kumira kurwa kusvika vadzidzisi vasununguka muZimbabwe uye hurumende yavandudza upenyu hwevadzidzisi.
Isu tinongoti justice delayed is justice denied. Kunonotswa kuri kuita kupiwa bail kwaMasaraure kumbunyikidzwa kwekodzero yavo kuti vapiwe kuti vatongerwe nyaya yavo vachibva kunze. Sesangano revamiririri vevadzidzisi tinoshungurudzika zvikuru nezviri kuitwa mutungamiriri wedu, asi zvakadaro tinoramba tichipfuurira mberi tichirwira kodzero dzevadzidzisi muZimbabwe kusvikira vawana mari inotenga.
Avo vange vari mutevedzeri wemutungamiri weATUS Muzvare Christine Kayumba vachitaura parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatavo gweta riri kumirira vaMasaraure vachishanda pasi pesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamira sei.
Nhasi taenda kudare reHigh Court uko kwatanga tiri kuno kakavara bela piu tainda nomira pamberi pa judge Justice Manyangadze mucourt p and corruption court tikabva taisa zvinyunyuto zvavaObed Masaraure zvinokwana zvisere tichikakavara kuti koti yedare remajistrate court Stanford Mambanje vakakanganisa nokunyima vaMasaraure bail.
Dare ratambirana sei nezvamange muchitura?
Judge wazoti anoda nguva yokuti apepete zvabudikidza pagakava ranga riripo pakati pangu inini segweta ravaMasaraure navanyahunzvi f avo vanga vachimiririra state.
Gadziriro yenyu yakamira sei kuenda kumberi? Tanzwa kuti musi wechina muchange murimo zvakare mudare.
Justice Manyangadze vati vachapa mutongo wavo panyaya yokuti dare remajistrate court rakakanganisa here pakunyima vaMasaraure bail kana kuti rakagona. Saka bail ruling ndiyo yanzi ichaitwa musi wechina mumukoti p zvakare muanti-corruption court nenguva dza9 mangwanani apa izvezvi. Saka tinongova netarisiro takamirira kuti tozonzwa kuti dare ragura kuti kudini.
Ivo vaMasaraure vari sei pari zvino?
Ivo vaMasaraure variko zvavo vari kutarisirawo kuti bail apiwo yavo inobudirira kuti vakwanisewo kuenda kumba kunoshandira mhuri.
gweta riri kumirira vaObed Masaro vatapiwa muchine ripi vachitaura parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday dare rakaudza gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe kuti vabhadhare mamirioni matatu emadhora kuna Zakeyo muti mutema uyo akakuvadzwa mushure mokupfurwa nemasoja pamhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu 2018. MuNewsday makare, hurumende yavamunangagwa inonzi yatanga kushungurudza vakuru vemasangano anomirira vashandi, izvi zvichitevera kushedzwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku kuti vanotsanangura kuramwa basa kwavakaita muna Chivabvu gore rino apo vashandi vazhinji mune zveutano vakaramwa mabasa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mburi yeZimbabwe murusi nyaya dziya dzana Susan Mutami dzose dzana Godfrey Tsenenga munana ZANU-PF original dzavo nana Lacoste zvakawanda wanda zviri kutaurwa zviri kuda kuwanda panguva inoi maelections inoi. Iko zvino hatisi kuda kuita zvinhu zvekutamba zvisina basa zviya zviya zvokuita manoise makers tisingatarisi chikonzero chekuita kuti musoro uteme. Iko zvino vanhu vazhinji chatongokwanisa kuita hati rejisitari kuvhota tivhotere President Nelson Chamisa. Any side rine chokuita nevarara kuti ZANU stop that, nokuti zvakaitika muna 2017 taifungidzira futi kuti pane vamwe vava kuita kuti vaite sevanhu vava kuhwisisa zvinhu zviri kutambudza vanhu, asi ndokutozowanikwa futi kuti vari wese. Saka zvose zvinewe Susan Mutami mbomira nenyaya dzako iko zvino dzidhileoga, usanyanya kutombodzita kuti dzivhiringidze vanhu. Vanhu ngatiregei kuvhiringidziwa, hatiregistei kuvhota chete.
Makadiko paStudio 7 apo. Haso tinokutendai chose nenyuzi dzose dzechokwadi. Ini zvangu ndinorwadziwa kana chinzwa kuti vanhu vazhinji vari kushaya mari dzokurejista kuti vana vanyore maexamens musika. Asi ndopaunoona mumwe munhu achitoti toda kuvhotera ZANU-PF asi achishaya mari yokuti mwana wake anyore bvunzo dzegrade 7, asi vachamisa vari kuya kubva grade sei kubva primary level munhu wese uchapinda chikoro chimahara. Kureva kuti muchangonyora bvunzo idzodzo mahara mozoinda mozonotsvakawo zvikwanisiro makumusoro, kwete kuti newe grade 7 cheche munhu unotadza kunyora grade 7 nokushayiwa mari dzebvunzo dzegrade 7. Hazvo zvinosuwisa.
PaStudio 7, PaStudio 7 makasimba here apo. Ndachikumbirisa zvangu urongwa hwamunangagwa hwokuda kuenda kuZambia kunotsvaga magetsi. Ivo vachitora magetsi vose muna Kariba demo. Plus vaitaura zvokuti Zambia inotongwa neopposition, hazvizvi zvakaitika muZimbabwe. Ngavachiona kunaka kwevanoziva kutonga, kwete zvavo zvokuondonga nyika kwavari kuita. Ngavadzidze kubva paZambia apa. Nyika inoda kupuwa vanhu vane ruzivo, vanhu vane muono, vanhu vane hanya nevanhu vanoziva business. Kwete zvatiri kuitirwa nana vamuturi mwiwe kuti vondongera zvava kunyanya Zimbabwe. Ndatenda zvangu ndechipando ndiri pakafa.
Nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura pamusoro pemacivil servants awo ari kuda kuita mastrikes achitadza kubudirira. Macivil servants vanobhuraibwa nezvinhu zvidiki diki muupenyu hwavo, because zvavanoita ndezvokuti kana uchivhotera ward 718 Chipinge Central vanongokutora, government inokutora chete nezeki yokuisa kuwadi 58 Mutare kuenda kundovhotesa ikoko. Saka vanotarisa vakaleka maziso ekumberi, vanotarisa mari yavanenge vachipuwa ipapo yezeki, havatarisi kuti upenyu hwamangwana chagara sei. changa mukai maticha's massive servants changa mukai mapurisa changa mukai murege kubviswa munzvimbo dzamunovhotera muchiso kunzvimbo dzamusikavhoteri nekuti vanozviziva kuti imimi hamuvadi saka vakakubvisa vakakuisa ikoko paita mari fenguva iyoyo inenge itori vote buying inenge yaitwa ipapo saka chenjerera inini kuti wafarai sidhumu kuchipinge central ward 9 paida moyo ndatenda
Bakadi vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7. Ini nyaya yangu iri patimu reMinistry of Education kuzimiseke. Vanoti tivawedzera mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo. Pamusoro pazvo futi wowedzera mari yacho ikuda kubhadharwa. Saka zvinobatsira izvo. Hapana zvinobatsira. Hapana zvinobatsira zvinotodaridza kuti hakuna kwatiri kuenda hakuna kwatiri kuenda tiri kutungamirwa nezvireshe zvireshe chaizvo ndavatiitirewo zvinhu zvine musoro tiitirewo zvinhu zvine musoro isu takatotadza kutobhadhara mari yacho yaivapo iyoyo 450 kuti tichakuwedzerai mazuva kuda kutibata kumeso nekuti hanzi takuwedzerai mazuva hapana zvinobatsira hapana zvinobatsira hakuna kwatiri kuenda ndatenda hangu ndini Thompson paPort Elizabeth apo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviri kunzi paita kusawirirana pakati peRussia neIsrael zvichitevera kuedza kweRussia kuvhara mahofisi esangano reJewish Agency muguta reMoscow. Sangano iri rinobatsira vanhu vechiJudha muRussia vanoda kutamira kune dzimwe nyika. Russia inoti sangano iri riri kutyora mutemo sezvo richida kuziva zvinhu zvakawanda pamusoro pezvizvarwa zveRussia. Zvizvarwa zveRussia neUkraine zvechiJudha zvinoita zviuru makumi mashanu 50,000 zvakatamira kuIsrael kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatemera Russia zvimwe zvirango zvitsva. Zvirango izvi zvinonzi zvakanangana nevafumi vomuRussia. Umwe wevatemerwa zvirango munhukadzi anonzi Alina Kabayeva anonzi anodanana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Kabayeva atorerwa visa yake uye haachakwanisa kubata mari neupfumi hwake huri kunze kweRussia. Bazi rehurumende reState Department rinoti vakuru vakuru muhurumende yeRussian Federation vanoita mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu 893 vatemerwavo zvirango.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nguve yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti richaenda kumatare kana Bill reVoluntary Organization Act rikasainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Vamwe vashandi vehurumende vari kupomerwa mhosva yokupinzira vamwe vanhu dzimotikari munyika vachivabhadharisa mari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.